Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hey ne msore nhau dzedu dzanhasi chitatu chivabvu 4 2016. Dare rinopa mutongo waro pagakava riri pakati pevashandi veNational Railways of Zimbabwe nekambani iyi. Vaimbova vashandi vepa Shackleton Mine vovandudza zvimbuzi vachizviita dzimba dzekugara. Mumwe muzvinafundo ari muAmerica opinda muzvikoro zvepamusoro-soro achitaura pamusoro penhoroondo yemimhanzi muZimbabwe. Vafundisi vopesana maonero avo pachirongwa chitsva chekutoresa vana vechikoro mhiko kana kuti National Pledge. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvezuva reWorld Press Freedom Day tichitarisa kuti kodzero dzevatori venhau dziri kuchengetedzwa here munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 1-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave.